Nyanzvi inoona nezveurema musangano iri vafamba ine nemagweva vaudza komiti inoona nezvezviga zvebudiriro zvakatarwa nesangano reUnited Nations kana kuti Millennium Development Goals kuti zvakakosha kuti vezvematongerwo enyika vaone kuti vanhu vese vane urema vakwanisa kuvhota.
When you as politicians go out and say you must vote, let's go and vote. These people cannot vote because they cannot be registered to vote. Since they cannot be registered to vote because they have no identity document, therefore they cannot vote. We go further to that. Politicians might be losing a crucial vote here. They are close to 700,000 potential voters with disabilities in this country.
Vati sangano ravo riri kufamba nenyika yese richidzidzisa vanorama neurema dzidziso pamusoro pesarudzo uye pari zvino vafamba mumatunhu 14. Vatiwo vari kuda kuti komishini yesarudzo igadzirise nzvimbo dzese dzichavhoterwa kuti vanorama neurema vakwanise kusvika panzvimbo idzi. Vati pavanhu vese vanotambura zvikamu 20 kubva muzana vane urema uye zvikamu 50 nezvishanu kubva muzana zvevanhu vanorama neurema havana mabasa. Vati dambudziko iri rakanyanya kumadzimai sezvo zvikamu zvishanu chete kubva muzana varivo vakaenda kuchikoro.
Again, in terms of education, the enrollment in our country is only plus minus 15% of school-going children with disabilities who are in school. A big number are out of school, basically for a number of reasons. One is the resources. Those who are in schools, there are limitations in terms of access to resources they must use or they must use.
Vamagweva vati vanorama neurema vachiri kutambura zvisinei kuti hurumende yakaumba mutemo weDisabled Persons Act muna 1992 ikave nyika yechipiri kuita izvi zvichitevera United States, asi vati hapana zvakazoitwa kuti mutemo uyu ushande vakati ndosaka vanorama neurema vachiri kutambura.
We appreciate that we were the first, but the sad part, of course, having the best legislation in those years was not accompanied with resources to implement that act. So it remained a document which we all smiled at.
Vati kunze kwekuve nemutemo hurumende inofanira kutsvaga mari yekusimudzira vanorama neurema. Vati $20 pamwedzi anopiwa munhu anorama neurema haana chaanobatsira uye pari zvino vazhinji vavo vari kutobatsirwa nemachechi nemasangano anoshanda akazvimirira. Vatsarai mungoni avo vanoshanda nenasco vatsigirana vamagweva vachiti kunyange hazvo pane mutemo weDisabled Persons Act hauna zvauri kuvabatsira.
While you have this piece of legislation, it remains a pie in the sky, you know, because it is not enforceable. There are no meaningful remedies, and there is no policy within which this piece of legislation can be operationalized.
Vamagweva vatiwo nyaya yekusasimudzira vanorama neurema inoita kuti nyika irasikirwe nemari sezvo zvichireva kuti inoramba ichingotsvaga mari yekuriritira vanhu ava.
We are losing plus minus 2 billion as an economy by excluding people with disabilities. It means government is going to spend more money on tax, more money on care, and people with disabilities are not talking of care. We are talking of self-representation, inclusion, being part of all programs. Disability should not be seen as a welfare activity.
Vati matambudziko evanhu vanorama neurema anogona kupera kana nyika ikasaina nekutevedza chisungo cheUnited Nations chevanhu vanorama neurema cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
We recommend strongly that if we are to address issues of poverty, issues of health, issues of education or maternal health as they pertain to persons with disabilities, the UN Convention should be our guideline. And that would give us respect of inherent dignity, non-discrimination, self-representation, equality of opportunities and accessibility to whatever services are in this country.
Sangano renasco rinove mubatanidzwa wemasangano 11 anomirira vanhu vanorama neurema rinoti Zimbabwe ine vanhu mamiriyoni 2 vanorama neurema uye zviuru mazana 100 ndivo vanokodzera kuvhota. Sachigaro wekomiti yeMillennium Development Goals Ishe Lucas Mashane vati zvimwe zvezvichemo zvataurwa nevanorama neurema zvichagadziriswa nebumbiro idzva uye vakurudzira vanhu ava kuti vaone zvavangaita kuti vamwe vavo vapinde muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Ivan Chifera.